Mangwanana kana kavatereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechina ndira 24 2019. Makateerera ku Studio 7 nemfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakokeri venengo dzebato reMDC muparamende vanosangana nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vachinyunyuta nekusungwa pamwe nekushungurudzwa kwenengo dzeparamende dzebato iri. Vakumbira ihodzi vanoteresa mhiko nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa semuchuchisi mukuru wenyika kana kuti prosecutor general. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe chete nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanobatana nemhuri yeZimbabwe mukuchema muimbi Oliver Mtukudzi uyo akashaya nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukakeri wenengo dzeMDC mudare reparamende vaProsper Mutseami nezuro vakatungamira chikwata chenengo dzebato ravo kumusangano wavakaita nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vachinyunyuta nekushungurudzwa pamwe nekusungwa kunonzi kuri kuramba kuchiitwa kunengo dzeparamende dzeMDC nemapurisa uye mabatirwo adzinonzi dziri kuitwa kumatare edzimhosva. Izvi zvinonzi zvasvitsa kuti dzimwe nengo dzeparamende dzebato iri dzitize mumisha yadzo dzichinogara mumasango. Nengo dzeMDC mudare reparamende dzine chitsama dzinosanganisira vasettlement Chikwinya vekumbizo navaAmos Chibaya vekumukobha dzakasungwa mushure memhirizhonga yakaitika zvichitevera kuratidzira kwakaita vanhu vachinyunyuta nekukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 abata vaMutseami kuti tinzwe zvizhinji.
Ndinoda kupa kutenda kuti tionane navaMudenda nekuti tiite navo meeting. Short notice yatavapa hazvina kuita dambudziko. VaMudenda vabvuma kuti tionane navo saSpeaker of Parliament. Inini naChief Whip weSenate. Tikavapa matambudziko yatatarisana navo ari kutarisana nemamembers of Parliament vedu veMDC. One, my members of parliament wakasungwa, honorable member of parliament vedu vekuRedcliffe, honorable member of parliament vedu vekuMbizo, honorable member of parliament vedu vekuChundura, honorable member of parliament vekuHange na honorable member of parliament vemukoba. Tikavapa matambudziko atikutarisa, uyezve tikavapa speaker matambudziko asangana nema honorable members vane dzimba dzavo dzakapwanywa sahonorable Charles Moyo, honorable Godwin Stole, matambudziko ari kusangana nawo. Uyezve tichiona kuti izvi zvinhu zviri kutargeta maMP eMDC vachishungurudzwa kusvika pakadai. Ndonyaya yatanga tikupira speaker. Tichiti inini saspeaker ndiri mukuru wepalamendi. Ava vanhu vari mupalamendi vari kushungurudzwa pakadai. Tichipa futi mufanikiso wekushungurudzwa wekuita the ordinary person. Asi saspeaker taatiri kumupa focus tichitarisa maparlamentarians, dambudziko ravari kuonana naro. Tisikakanganisi futi munhu usiri parlamentarian dambudziko ravari kuonana naro. Saka tapa nyaya yespeaker, speaker vaigamuchira, speaker vakati zvematauriro ndadii ndazvinzwa. Saka speaker vati ivo vakunosangana nemukuru weexecutive. Vasangana nemukuru weexecutive vachatipa feedback yekuti chii chavanenge vabuda nacho.
Saka muri kutarisira here kuti pane zvichakurumbidza zvagadziriswa kuseri kwemusangano wamabudawi?
Ndiri kuona kuti nekutaura kwataita nekuchema kwataita tichiratidza matambudziko ari kusangana nenyika zvinezvi nevana veZimbabwe nemaNP zeZimbabwe. Kutaura kwataita ndiri kuona kuti speaker wazvinzwisisa, uyezve tatsanangura tichijekesa kuna speaker kuti isusu semaNP zeMDC hatitarisire kuti panovhurwa parliament next week nemamiriro akaita zvinhu tingakwanisa kuenda muparlamendi. Saka inonga ingori hayo parliament yeZANUPF vokwanisawo kuita zvavanoda, but isusu maNP MDC kana zvinhu zvisati zvagadziriswa nemamiriro zvakaita izvizvi, kuti tichiona vanhu vedu maMP vazhinji vasikakwanisi kuti vafambe, vasikakwanisi kugara pamba, vasikakwanisi kuona mhuri dzavo, zvinotiomera kuti tiri vashoma toenda muparlamendi vamweni vedu vachishupika.
Vanga vari mukokeri wenhengo dzeMDC mudare reparamende vaProsper Mutsiami vachitaura parunare vari muHarare naEvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakagadza vakumbira ihodzi semuchuchisi mukuru wehurumende panguva iyo vanhu vakawanda vari kupomerwa mhosva dzekuita zvemhirizhonga mukuratidzira kwakaitika munyika vanga vachimiswa kumatare edzimhosva. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
VaMnangagwa vakagadza vahodzi zviri pamutemo semuchuchisi mukuru wehurumende kana kuti prosecutor general pachiitiko chakaitirwa kustate house. Vahodzi ndio vanga vakafanobata chigaro ichi zvitevera kudzingwa basa kwakaitwa vaRay Goba gore rapera vachipomerwa mhosva yekutadza kufambisa basa ravo zvakanaka. Kunyange hazvo vahodzi vasina kunge vari pakati pevanhu vatatu vakasvitswa mazita avo kumutungamiri wenyika zvitevera bvunzo dzebasa dzakaitwa gore rapera nesangano reJudicial Services Commission. Rimwe remagweta emuHarare vakudzai kadzere vakati kugadzwa kwavahodzi kuri pamutemo sezvo mutungamiriri wenyika achibvumidzwa nemutemo kusarudza munhu waanoda kuti atore chigaro ichi.
Kana mutungamiriri wenyika asiri kugutsikana nemazita matatu anenge apiwa neJudicial Service Commission anobvumidzwa iye pamutemo nesection 180 subsection 3 kuti akumbire zvakare kuti Judicial Service Commission imupe zvakare mamwe mazita matatu. Saka panyaya iyi tiri kuona kuti vahodzi vanenge vagadzwa panzvimbo iyi yaprosecutor general maererano nesection 180 subsection 3.
Kugadzwa kwakaitwa vahodzi semuchuchisi mukuru wehurumende kwakaitwawo panguva iyo mukuru wevatongi munyika Valuk Malava vakataura mazuva mashoma adarika pakuvhurwa kwegore rekutongwa kwemhosva kuti vachuchisi vehurumende vari kufanira kukurumidza kuendesa nyaya kumatare zvikuru senyaya dzeuori kuti dzinotongwa izvo zvavanoti zvanga zvisiri kuitika. Apo vahodzi vaigadzwa mumatare makanga muine vanhu vakawanda neZuro vari kupomerwa mhosva dzekuita mhirizhonga mukuratidzira kwakaitwa svondo rapera. Vamwe vanhu 20 nevasere vakasungwa nemusi wechipiri vari pane imwe imba yavakanga vahwanda vazvitevera kurohwa kwavakaitwa nemasoja munzvimbo dzakasiyana-siyana vakaregedzwa nemapurisa mushure mekuvashayira mhosva. Asi vakadzere avo vanovegweta ravo panyaya iyi vanoti vave kuendesa hurumende kumatare. Zvichakadaro vaMnangagwa nemusi wechipiri wakare vakaudza nepfenyuro yeZBC kuti MDC ndiyo yakakonzeresa mhirizhonga iyi izvo zviri kurambwa nemunyori mukuru muMDC vaDouglas Monzora. VaMonzora vati kushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzebato ravo nehurumende kunogona kutadzisa nhaurirano dzakakurudzirwa navaMnangagwa kuti dziitwe pakati pehurumende yavo vemapato ezvimatongerwo enyika pamwe nevedzisvondo nevemasangano akazvimirira.
Tiri kuti tiri prepared kuti titaure nehurumende, asi tinoda kuti nhaurirano idzi dzinge dzisiri dzemapolitical parties chete. Tinoda kuti machurch wana ZCTU pamwe chete nemamwe mapolitical parties toda kuti tigare pasi tikurukure nyaya idzi.
Zvichakadaro vaMonzora vanoti vanyora tsamba yavaendesa kumutungamiriri wenyika iyo yaendeswawo zvakare kusangano renyika dziri kuchamhambe kweAfrica reSADC vachinyunyuta nezvekushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzebato ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Iye zvino tombotarisa misoro yenhau iri mapepanhau emunyika. Bepanhau reHerald rina musoro wenhau unoti hurumende yashoropodza mashoko enhengo yeparamende yekuUnited Kingdom, Lord Arian Palmer, ekuti Britain inofanirwa zvakare kuisa Zimbabwe pasi payo senzira yekuchengetedza upenyu hwevanhu. Bepanhau reNewsday rinoti nzendo dzemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzekunze hadzisi kukwanisa kukwezva vekunze vanoda kutanga mabhizimusi munyika. Bepanhau reDaily News rine musoro wenhau unoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuronga kuranga mauto akashungurudza vanhu ukuwo vachikoka vaNelson Chamisa kunhaurirano. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renau rehurumende re North Korea rinoti nyika iyi yatanga gadziriro yemusangano wepiri pakati pemutungamiri wenyika iyi va Kim Jong-un nemutungamiri weAmerica va Donald Trump. Mutungamiri weVenezuela va Nicolas Maduro vave kudimura kudyidzana kwenyika yavo neAmerica uye vari kupa vashandi vemuzinda weAmerica munyika iyi maawa makumi manomwe nemaviri ekuti vange vabuda munyika iyi. Asi mukuru wemuzinda weAmerica anoti vaMaduro havachina masimba ekuita izvi. Nasi America yasvitsa mazuva makumi matatu nemana hurumende yayo yakavhara mamwe mapazi nekuda kwemakakatanwa ari pakati pebato remaDemocrats nemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump pamusoro pemudhuri uri kuda kuvakwa naWaTrump kumuganhu wenyika yavo neMexico. Nasi matare eSenate neHouse of Representatives ari kutarisirwawo kuvhotera mabhiri maviri achitambira kana kuramba mabhiri maviri aya aivangangoita kuti hurumende ivhurwe. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tanonoka hwande weStudio 7 abata muzvinafundo Elliot Masocha avanodzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica. Avanoti kuti zvibudirire mabhiri maviri aya anofanira kubudirira wose kuti hurumende ivhurwe, asi vanoti havaone izvi zvichiitika.
Mutemo iwoyo ndoona sokuti unogona kupasa dzimba dzose dzesimba rokugadzira mutemo, House of Representatives neSenate unogona kuwana support. Uyu woyu mutemo wapatsanurwa wemudhuri uyu unogona kusapasa, unogona kusavhoterwa. Asi hatizivi kuti president vanozotambira here uyo mutemo wavhoterwa wemari chete yekuvhura mapazi ehurumende uchazosvika kwavari kuti vazosaina uchiita mutemo uchazoti mari yapo.
Munoona sokuti chii chingaitika kana rimwe bhiri rikapasa rimwe rikarambiwa?
Chinogona kuitika apa chatinoshuvira dai chaitika ndechokuti dai bhiri iri rina vashandi vakawanda vasiri kushanda rapaswa zvaro, savanhu vozoramba vachikurukurirana nokuita nharo dzavo dzemutemo wemari yokubhodha uku. Nokuti mutemo wokubhodha uku vamwe vanoti mudhuri weyuyu haushandiwi, zuro ndizuro pano, takaona mwena aipindana pasi pomudhuri iwoyo, saka tinotambisirei mari?
Munofunga kuti chii chichaitika apo nhasi?
Chandinoona chinogona kuitika pano chokuti mutemo wemari yokuti mapazi ehurumende avhurike uchapasa, tozomirira kuti president uchasaina here. Asi ndinoona sokuti president uchandomanikidzwa kusaina chaizvo, nokuti dambudziko raakupinda guru chose kumapazi akasiyana-siyana omuAmerica, anosanganisira kana zvikoro chaizvo zvinowana chikafu chavana kubva kuhurumende zvaakuchema-chema kuti chikafu ichingangopera. Saka ndoona sokuti hurumende president vachati sudzuduke ipapapo kubatanidza kwavo kwemari idzi vagosaina mutemo uyo kana uchinge wapasa, nokuti ndiona sokuti une support chaizvo kuHouse of Representatives kwakawanda maDemocrats, wozoitazve support zvekare kuSenate uku kuna maRepublican anoda kuzotutsirwa neabout 10 maDemocrats. Asi yebhodha iyi ndiyo yandiona inogona kumbonetsa-netsa iyi.
Vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vari kuOhio naTanonoka Wande weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vabatana mukuchema muimbi aive nemukurumbira zvikuru munyika Oliver Tuku Mutukudzi uyo akashaya nezuro kuchipatara cheAvenues Clinic muHarare. Tuku ainge ave nemakore makumi matanhatu nematanhatu ekuberekwa. Mumashoko avo kumhuri yavaMutukudzi, vaMunangagwa vakati nyika yarasikirwa nemunhu ainge asimudza mureza wenyika uye aive nemukurumbira pasi rose. Ukuwo vaChamisa vanoti kunyange hurumende yeZimbabwe ikasapa vaMutukudzi chiremera chegamba, vakawanda munyika vanovaona segamba. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChamisa.
Ona jena guruka zuva guru ratarazwa vaMutukudzi anga ari zuva raicheka raivhenekera nyika, mwedzi unopachiedza kurima pazvinhu zvakawanda, pauchenjeri, zivo, angari chibwe chitedza chezivo, angari dende reuchenjeri, angari songamusana remazano, angari hwaro pakuvandudza nekurodzera. Murume anga akamira, murume anga neudzamo hwehunhu hwakanaka, nemudzimai wake aipa mavalues kana kuti zvinoyemurika zvemhuri namaite zemutukudzi. Iye navamapfumo ndovamwe vanongati vakuru vakuru vana mazvikokota yana changamire zvezvekutevenyura mimhanzi, asiwo vari magamba enyika yedu pakuita kuti magariro edu, tsika zvatinokoshesa mimhanzi kana kuti zvatakabva nazvo kure, zvatingati mitupo yedu kana kuti zvinoendeka zvedu zvokwedu pamagariro edu zvivandudzwa kune dzimwe nyika zvakaitwa nababa vamutukudzi. South Africa vanotiziva, Namibia vanotiziva, Nigeria vanotiziva, America vanotiziva vaTrump nokuda kwavamutukudzi. Tinozikanwa nana mama Theresa May kunana London kana Putin kuRussia.
Imi zvizva munorangarirawo pakumbotaura navo vachiri vapenyu?
Vamutukudzi vazhinji vangatadza kuziva. Wangu ukama hwandandinahwo navamutukudzi hausi hwemunhu ane mukurumbira nemunhu waaita zvematongerwo enyika kana kufanga zvisiwo mararamiro edu. Mararamiro edu anga ara baba nemwana, ndanga ndiri munhu akagara achiwirira navafana vangu kunyanyanyanya kubva kare. Ndagara ndiri munhu anonge anofarira mimhanzi dzegospel kana dzimwewo dzinenge dzichiimbwa nevechidiki kana vakuru. Ndinofarira mimhanzi nokuti mumhanzi unoratidza tsika dzedu, unoratidza matarenda atinawo mukuburiridza nehama dzakasiyana siyana.
Tiri kuonawo vamwe vari kunyora kuti nemabasa akaitwa navamutukudzi dei vaitwa gamba renyika, munoona sei?
Inandipo kandinazvo, igamba kwete renyika, igamba reupenyu. Munotova nenyika kana kuvadzora basa ravo kana kungati igamba renyika, nokuti nyika idiki, igamba reupenyu, nokuti vanopfuura zvenyika, vanopinda muupenyu hwevanhu. Vakaita zvinova, vakaita zvinogara zvakadaro, chipo chavangava nacho vakachishandisa vakazvidurura, nekuti vazhinji vanouya panyika pano vanongodurura gama kana kuti mbijana vobva vaenda nezvavakapohwa nashe kupanyika kuti vadurure voregera kudurura. Uyu murume uyu akadurura zvese.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tabatawo mumwe vevaimbi vakashanda naOliver Mutukudzi kwenguva yakareba kwazvo, Mary Bell, uyo ari muno muAmerica kuDallas kuTexas, uyo anoti nanhasi haasati azvitambira kuti Mutukudzi akatisiya.
Mashoko erufu haasi mashoko ekuti unenge wakambogadzirira kuti ungaatambire sei. Mashoko akangooma, mashoko anongorema. And I'm still in denial, I'm still in shock right now. I was just saying to my daughter kuti for some reason ndikuramba ndichingodzokera unocheka pasocial media apa kuti maybe ndichaona video again, ndichingoti aiwa kunyepa. But it seems as if ndizvo zviripo right now.
Mungatiudza kuti zvii zvikuru zvamungataurawo pamusoro paMutukudzi?
Baba Mutukudzi, pandakatanga kushanda navo inini, ndipo pakaita mukurumbira wealbum yaDande. Tichibva tatanga kufamba munzvimbo dzakasiyana-siyana, matours, tichiimba navo. And takadzidza zvakawanda kubva kwavari. Ndingati munhu wekuti anga akazvininipisa, very humble, very down to earth, to a point yekuti dzimweni dzenguva waizvibvunza kuti munhu uyu anonzi superstar, munhu uyu ari legend sezvaari, but kuzvitakura kwavaizvita vaingozvininipisa, you know. So yeah, zviri kurwadza.
Ndeipiwo nguva yamunonyanyorangarira mumakore amakagarawo navamutukudzi muchishanda pamwe chete?
Akawandisa, mamemories acho akawandisa. Takapamba nyika dzakawandisa, dzimwe dzacho ndakutokanganwa nekukura. Mumatours taienda kunyika dzakawanda wanda, kunana London, kunana Germany, kuno kuUSA taiuya zvekare navo, kuAfrica taitravela kwese, kunana South Africa tikamboita maAfrican tours akawanda wanda, you know, taishanda like a family. And munguva yacho yataifamba iyoyo taingoshanda pamwe chete tainge tungori vasikana two ne the rest of the black spirits vakomana, and we always treated each other like family, and he was like a father to every one of us.
Mashoko amungada kunyaradza nawo mhuri yekwamutukudzi pamwe chete one vana veZimbabwe vese vari kuchema pane ino nguva ndeapi?
Kunyanya kuna mai mutukudzi ndinongoti mama muchema netariro, tese tarasikirwa, and handikwanise kana kuti ndingatsanangure peni yavari kunzwa right now, because to me watching them vanotiva vanhu vaidanana zvakanyanyisa zvekuti vanhu vakawanda, we could learn a lot from them as a couple. They were best friends, they were a couple, they were husband and wife. Vanhu vaiita zvinhu zvavo pamwe chete. So I know kuti right now I'm sure mama vari kufila kuti a part of herself is gone right now. And tese tese tabatikana, tese tese tarwadziwa. Like kana mukangonzwa vanhu vese vamuri kubvunza kuti mutukudzi, he was like a father to everyone. To me, when I joined the band, he took me like his daughter, and I've always been his daughter. So zvakaoma kuvana vese, ana Selma, ana Shami, vese vari kuchema, tikuchema nemi, tikuchema pamwe chete nemhuri yeZimbabwe.
Uyo anga ari mumwe wevaimbi vakashanda naOliver Mutukudzi kwenguva ndefu, Mary Bell, ari parunare kuDallas kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino tombo kupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 pamusoro pekushaya kwaOliver Mutukudzi.
Tarasikirwa ena, tarasikirwa unono, chipingo unono, atofari, mweshe yakatiita zvekutosurwara chaizvo, nyaya yamutukudzi uyu.
Makadini kuvashandi veStudio 7, makadini kune basa, zvandibata-bata kushaya kaMiss Oliver Mutukudzi, inino Solomon Bhuku. South Africa Pretoria zvandirwadza kushaya kwegamba redu Oliver Mutukudzi yanga iri nyanzvi pane zvekuimba pasi rese. Kana kuno kuSouth Africa ari mukurumbira, saka zvandirwadza chitiko chakadai chekushaya kwegamba redu wanga ari mimbi mukuru no Solomon Bhuku. Zvakaoma, zvakaoma. Ndinoti vika Mutukudzi, chemai nehama neshamwari zvinotariro kuda kwaMwari zvinowanikwa.
Magadigo vateereri veStudio 7, kukwazisa imose. Ndina Abine Ongorima, ndiri kuSouth Africa, kudzani New Petersburg. Isine urombo zvikuru nekurasikirwa kwatacha negamba redu Oliver Mutukudzi. Hatsiya panguva yakaoma, especially ini zvangu ndanyanya kusara panguva yakaoma bhozi munhu yeyeshe ndaivafarirai ndiimbira zvandainzwisisa. Hapana chandaishayiwa kumhanzi yake. Kandaida gospel ndaiwana ikoko, ndaida any type yemhanzi ndaiwana kwaari. Ende hatsiya panguva yakaoma, tiri mukati mekuchema nekuda kuti nyika yedu pamwe inogona kutinakirawo tiri kuchema. Vanhu vari kushungurudzwa, votorwa futi panguva yakadai, vatirwadzisa zvisingaiti. Ndarwadziwa zvikuru kuti pisa misodzi pamusoro pemwe misodzi wamwana.
Tinotiva Mutukudzi, vashaya avo ngavazorore murugare, vava vachiti varaidza apo neapo pavazvinetsa muupenyu hwedu, ngavazorore murugare.
Ndovarangarira nesongo yavo yekuti kugara naka varume. Zvino yakandibata chaizvo, hanzi munoona dzavamwe kuti mugona wane nelife kuzauti chichwe nhaka. Mukunzwa voice ya Ishmael ndiri pano pa Rustenburg.
singa fungire mambo ndima dzongo yezeje de baba ruku ndima dzongo yeze pane vaga piana de ruku ndima dzongo yeze pane vano vanodana na ruku ndima dzongo yeze pane vaga piana de ruku ndima dzongo yeze pane vanodana vatora mai apo ndisekuru vana vanochema kuri yongo kunyera vanochembe iko ava ndima dzongo yezvedere baba pane vaga yanana ruku ndima dzongo yeze pane vana vanodanana ruku ndima dzongo yeze dzongo yeze baba
Kokambo madzongonyedze kubva kuna Oliver Tuku mutokodze tinoti zorurai murugare samanyanga sezvongo yedu yapera regaiti mbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Vakokeri venhengo dzebato reMDC muparamende vanosangana nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vachinyunyuta nekusungwa pamwe nekushungurudzwa kwenhengo dzeparamende dzebato reMDC. Vakumbira ehodzi vanotoreswa mhiko nemutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa semuchuchisi mukuru wenyika kana kuti prosecutor general. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina nitungamiri Nkomo.